A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 24th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight we are discussing the march against sanctions scheduled for tomorrow, Friday, which has been declared a national holiday, with the government saying the sanctions are blocking lines of credit and trade and therefore worsening the country's economic challenges.
And to join in this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1545 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are live streaming live on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right now. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't, or else just join in the conversation right now.
The government says all is set for the anti-sanctions march tomorrow, and certain countries have also pledged to observe the day in solidarity with Zimbabwe to pressure the European Union and the United States to lift the sanctions, which were imposed on Zimbabwe following what was termed gross human rights abuses and electoral fraud during the late former President Robert Mugabe's rule.
And the Zimbabwe United Passenger Company and the National Railways of Zimbabwe have reportedly said they are ready to ferry people from different parts of the country intending to take part in the main anti-sanctions march in Harare on Friday. ZUPCO says it will release buses throughout the country, while the NRZ indicated that it will run a free special passenger trains from Bulawayo and Mutare to Harare. Other marches will be held in various provinces.
The U.S. government in March this year extended the sanctions by a year, saying they would only be lifted after President Emmerson Mnangagwa has honored his reform pledge. United States Ambassador to Zimbabwe Brian Nichols has dismissed government claims that Western sanctions are behind the country's economic meltdown, saying Zimbabwe's challenges are fueled by high-profile corruption, economic mismanagement, policy inconsistency, and failure to respect human rights, among other vices.
And this has been backed by some human rights activists, opposition parties, economists, and ordinary citizens who argue that the government should fulfill requirements needed to lift the sanctions instead of overspending and not respecting human rights continually.
And First Lady Auxilia Mnangagwa has denounced the sanctions, saying they are hitting women and children harder. In a statement released today, she said, quote, "As women, we are not engaged in any meaningful activities because of poor wages or complete absence thereof. This has affected our working experiences, making the majority of us full-time housewives performing mostly household chores."
The First Lady added that children have no work to do, putting to waste investment in their education and literally killing their potential contribution to economic development, while the girl child is now getting married well below the age of consent due to poverty characterized by the absence of work, food, and sanitary pads, all because of sanctions, she said, which she says have worsened the country's economic environment.
The First Lady added that women are now giving birth in shacks with untrained midwives, no equipment in hospitals, no medicines, and some are losing their babies. Every mother out there, she said, wants to see her children working for themselves and looking after their parents as they age, but now the opposite is true. What are your views on this issue? Yaboge, uyavumelana la yini umongameli ukuthi konke lokho okuselizweni kwenziwa izijeziso zenyotho. Hathi yena yedwa la uhulumende ngokwakhe uthi izijeziso zenotho lezi sezenqabele ilizwe ukuthi lenelise ukuthengiselana lamanye amazwe njalo lizuze imali yokuthuthukisa umnotho welizwe. Lokho kwenzakala ke sokuqoqwe ukufolwa ukusasa ke ngolesihlanu lapho okuyabe kulenkalakatha yokufola njengokutsho kahulumende eHarare lakwezinye izigaba zelizwe. Sibonile njalo ukuthi kuzabe kulamabhasi okuthiwa agadwa mahhala esuka ke ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe elubhekise eHarare ukuthi abantu bayifola khona. Kodwa abanye esikhulume labo ngezigaba ngezigaba iziphathamandla zebandla lezanu PF bathe kuzafolwa kulezo sigaba bayakwazi ukuthi bahlangana ngaphi njalo bazafola besiya ngaphi. Yebo ke kufolelwani lapha. Uhulumende uthi izijeziso zenotha zetheswa ngele Melika kanye lomanyano we-European Union yizo ezivisela ilizwe emuva ngakho kufanele zethulwe. Kodwa ayakuvuma yini amazwe lawo? Abakuvumi ngoba sesibonile ke ukuthi umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols wethule umbiko ekuphikisa lokhu njalo kakhethanga mazwi uhle wathi uhulumende engacatshi ngomunwe ngoba okubangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki kusobala ukuthi inkohlakalo i-corruption ukungananzi ilungelo loluntu ukuchitha-chitha imali lokunye okunenginengi ngakho uthi kucacile ukuthi uhulumende kumele alandele lezo iziqondiso aziphikwayo ukwenzela ukuthi izijeziso zenotho lezi zesulwe. Kodwa ukuthi uhulumende kakakwenzi lokho. Yilo ke udaba esiluxazulula lamuhla. Ngasitshayela ke ucingo kumbe usithumele umbiko wakho njengoba nje si-live streamer kukhasi lethu le-Facebook. Uthumele inombolo zakho siza kutshayela ucingo kumbe umbiko wakho siza ubala emoyeni. Utsho ukuthi uthini ngalolu daba.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi pano pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable chemadzimai chatinokupai china chega chega tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe makurukota emuhurumende uyezve dzimwe nhengo dzezano PF. Tiri kutarisa isu kuti mangwana pane kuronga kuratidzira kuri kurongwa iko kuti kuitwe muguta reHarare nekune dzimwe nzvimbo nekunoku kunze kwenyika vamwe vari kuratidzira zvakare vachiti ivo havasi kufarira zvirango zviri kunzi izvo nevari muhurumende zviri kuvatadzisa kuti upfumi hwenyika urambe uchibudirira asi vamwe vachishorawo vachiti kwete pane zvizhinji zvinofanira kugadziriswa kuti zvirango izvi zvibviswe. Taona nhasi mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxillia Mnangagwa vachinyora ivo zvinyorwa vachishora zvirango izvi vachiti zvirango izvi zviri kutadzisa kuti madzimai abudirire mumabasa vanenge vari kuita uyezve vachiti ivo muzvinyorwa izvi tiri kuona vana vadiki vakawanda vachiwanikwa ivo vachirodzwa vasati vabvazira nekuti mhuri dziri kutambudzika pamusoro pezvirango izvi asi vamwe vari kushora vachiti kwete hazvisiri izvo saka ndozvatichange tiri kuziva ipo pano nhasi kuti imi munoona sei nyaya yezvirango izvi uyezve kwamuri ikoko munogona kunyora nhamba dzenyu makaisa zvakare makodhi nhamba dzenyu kuti tigokufonerai kuti tinzwe maonero enyu uyezve kuti zuva ramangwana iro rinonzi iro richange riri zuva rezororo muchange muri kuitei. Tanzwa zvakare kambani yezupko ichiti iri kutumidzira mabhazi kunzvimbo dzakasiyana siyana uyezve NRZ ichiti ichange iine matrain achange ari kubva kubulawayo nekwamutare vachiunza vanhu kuHarare kuti vapinde mukuratidzira uku. Saka vamwewo pindai muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu asi regai timbowanikwa isu tichinzwa. Pane vamwe vari kunyora kuti no volume please saka handisi kuziva kuti muri kutinzwa here. Titaurewo kuti muri kutinzwa here tibva taenderera mberi tichigadzirisa michini yedu kana musiri kutinzwa nyora ipo pano asi vamwe vari kunyora havo vanenge vari kutinzwa saka hatisi kuziva nyora ipo pano apa asi regai timbokupai zvanga zviri kutaurwa nebato reMDC uyezve nevamwewo vezano PF pamusoro pezvirango izvozvi tichanzwa kubva kuna vagadzirai chirumanzu pane zvavanga vari kutaura pahurukuro yako kokerwa iyo naJonga Kandemiri ataura zvakare namuzvare Gladys Hlatshwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo pamusoro pezvirango izvozvo regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndingangoti muchidimbu kuti tipevo vamwe nguva choga choga chatisingakwanisi kugadzira muZimbabwe chinotengwa neAmerican dollar asi kuti isusu tikwanise kuri 1 American dollar hunge makambani zedu adi ne a producer machinery kana kuti machinery yatinayo muno muZimbabwe inotengwa kunze kwenyika. Saka as long tisingakwanisi kuproducer, tisingakwanisi kutengesa zvinhu zvatinoproducer muno muzora kuti tinenge tine dambudziko reforeign currency rinova ndiro chiusa. Saka zvinobva zvaomera maZimbabweni nehurumende yacho kuti ikwanise kuita icho nechocho chinoita kuti mhuri yeZimbabwe inge inorugare.
Chandinangoda kuwirirana navachiri mhanzo ndechekuti zvokwadi nyika iri matambudziko izvozvo hazvidi kana kutombodhibheta, zvinhu zvinongooneka nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvatambura zvayaura unonga svosve nemuromo. Asi nyaya iri kutaurwa navachiri mhanzi kuti vana veZimbabwe vatambura nenyaya yezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira ndo manyepo chaiwo anonyadzisa. Vachiri mhanzi vanoziva kuti bato ravo rezanupiefu ndo bato ranetsa, zvingati ndo sanction guru, ndo chirango chikuru chenyika ino. Mabiro anoita vanhu vemuzanupiefu asati akamboonekwa pasitanda. Takaona isu zvakaitika pakomanda agriculture, vakanyangarisa mari inosvika $3 billion. Vari kutitaurira iwo kuti havawani mari yekunze. Hongu havawani mari yekunze yekuti vatenge mishonga yekuti iwe neni tirarame muchipatara. Asi mari yekutambisa yekuba ndo yavanowana. Ndosaka munoona kufamba kunoitwa navamunangagwa. Zvinoshamisa kuti chokwadi inyika here iri kunzi iri ku shaya foreign currency.
Zvono zvinonyadzisa ispecial mashoko akati saiwa kana chitarwa neNDC. Ndofunga Zimbabwe yese inozviziva kuti zvirango nhasi zvationesa moto izvi zvakakumbirwa neNDC. Iyo America pachai government inoti kana ichida kubvisa government power isingaindira nezvido zvavo vanoti economy must spin. Nokuti tarisai agenda yavo ndeyokuti imimi vanhu vatema ivhura munoda iri ridzorerei kuvarungu. Ndo nhamo ndosaka muchiwana leadership yese yeMDC hakuna kana umwe chete unomunda, nokuti vakanzi navarungu mukangova nomunda zvora kuti hatikusapoti.
MDC haisiyo yakadana zvirango. Zvirango zvakadanwa neiyo pati yemukoma wangu wandiri kutaura naye. Pati yemukoma wangu uyu yakauraya zvizvarwa zveZimbabwe. Tine zviuru nezviuru zvemaZimbabwens zvafa zvichiurayiwa nepati yeZanupiefu.
Apo tiri kunzwa isu tapedzera kunzwa kubva kuna Muzvare Gladys Hlatshwayo veBattle MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Tikazonzwa zvakare kubva kuna vagadzira chirumanzi vakamirira ivo Battle ZANU-PF. Apo vanga vari kutaura ivo vachikakaradzana panyaya yekuti zvirango izvi zvakambobva kupi uyezve zvinorevei. Saka pindai muchirongo hationesane kuti imi zvii zvamuri kufungawo nechiitiko chamangwana uyezve munoona sei nyaya iyi yezvirango star.
Yebo ke kulaba abasanda kusixhasa ke sixoxa ngodaba lwezijeziso zenotho ke zethweswayo leZimbabwe. Sibona ukuthi kulokufola kusasa ukuqoqwe ngohulumende ukuthi kwenziwe ukusolwa lezi zijeziso njalo kukhankasela ukuthi zesulwe. Siyezwa njalo ukuthi ecingweni sile umhlonitsho wethu wakuqala unkosazana Latisa Banda Sibongile. Yena ke ngoyebandla le Mthwakazi Republic Party uselupane emaphandleni khonale awe Lupane. Siyakwamukela ukuhlelo
ngomntombekazi.
Siyezwa ke ukuthi kulokufola lokhu kokusola izijeziso zenotho uthini ngakho, ungathi lina liyakuxhasa njengebandla lakho njalo lingaphatheka kokho?
Thina njengebandla lamvele asiku phasi lokho njalo asisoze singene ehlelweni oluqondane neZANU-PF lokuxhwala kwabo le-corruption yabo. Yikho thina si-MRP sifuna ukurestore isizwe sethu esakwaMthwakazi, ngoba lalawo ma-sanction abakhala ngawo ngama-targeted sanction ayisiwo ma-sanction aqondane nelizwe. Nanko bayahamba bayagcwala konke amazwe ngaphandle kwe-UK ne-USA, okutshengisela ukuthi bona bakhalela ukuyangena e-USA ne-UK but kwezinye izindawo behamba besiyafika. Mawu ukuthi lawo masanchini sibila bazizo ubuhlungu indaba bengazange bathuthuke ngamadamu ndibona lawo akade ekhona ethiyazwa kodwa ngenxa ye-corruption behlulekile bona ngabathi bekhampena besenze njalo amasanchini abalawo ngawe-corruption yabo kabaqalise ukukhankasela i-corruption yabo ukuthi kayiphele andubane bakhulume ngamasanchini angama-targeted sanctions.
Yes, njalo unkosikazi kamongameli, unkosikazi Auxilia Mnangagwa laphuthi, okuningi okuhlupha abesifazana, kwenziwa izo izijeziso zenotho lezi, abesifazana sebebelethe ezibhedlela kungela mithi, abanye bafelwa ngabantwana bezalwa, abantwana balamsebenzi, konke lokho okuziwa ngabafazi labantwana, kuvelela kuzijeziso zenotho.
Ungathini ngalo ukuthi laba bantu sebathanda ukukhuluma amanga kakhulu yebo kambe kupolitics siyazi ukuthi umuntu abe khuluma esengalezimithiyo kodwa ungasenga ezimithiyo ngempilo zabantu kuzisa ubuhlungu bona abakhuluma ukuthi imitshina ababeyitshontsha ezibhedlela phakathi kwesizwe sikamthwakazi babezisa ngaphi ngoba imitshina yathengwa kodwa bakususe ezibhedlela amaphilisi abakhona amaphilisi bawatsho akulanto nje ongayibona iphila phakathi kwabantu laba abakakhulumende wezanu PF kugcwele ukuxhala le corruption nje kuphela nje cha ukubulawa kwabantu ukufa kwabantu bethu labazukulu bethu lonhlupho eziphezu komuntu ongumama zidalwe yiyo yona izanu PF ekade ihuquluza umnotho welizwe kusukusela ngo-1980 kuze kufike manje ngakho ukuthi bengikhona bekhuluma ngama-sanctions beqala ama-sanctions kodwa bona beyibo abayibo abaguguda ilizwe umnotho walo asikubone kuliqiniso lokho njalo asikuvumi thina abaqale bona basitshele nge-corruption leyo esiyaziyo esiyizwayo eyinye sebechaza nabona bodwa ukuthi bayenza kanjani bebulala umnotho welizwe.
Yebo ke siyabonga sithemba sizazisuza ke iziphathamandla zebandla lezanu PF lanxa izinye beke sikhulume lazo besala bethi hayi lokho okuchoyo mabhanda soqiniso bathi yizo kanye izijeziso zenotho lezi ezibulala ilizwe njalo bayatsho ukuthi umongameli Mnangagwa uyazama ukulwisana le nkohlakalo ngoba nanku phela sowafaka i-anti-corruption commission yokuthi ikhangele lolu daba kodwa ke ubambe khonapho ke ecingweni sizaphenduka kuwe uphendule eminye imibuzo sesilomunye umhlonitsha
aiwa kune abo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutaura isu pamusoro pe kuratidzira kwakarongwa mangwana muHarare asi tiri kunzwa kuti tine vanyarikani vedu vakamira pari zvino tina muzvare Gladys Clutch kwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa tinokuchingamidzai pachirongwa. Hello.
Hello.
Ehe, aiwa, ndofunga foni yenyu iri padelay taita, saito kuchingamidza ipachirongwa.
Ah, maita zvenyu sister Marvelous.
Ehe, tinoona mangwana pari kurongwa kuratidzira imomo muHarare nekune dzimwe nzvimbo panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Imi muri kuona sei zviri kurongwa izvi sebato reMDC?
Isu sebato reMDC, tiri kuona sekunge zvinhu izvi zvinopedza nguva zvinopedza mari uye hazvina zvezvinobatsira kune maZimbabwe nyaya huru yanesa munyika inyaya masanctions ari local masanctions atiri kuona apihwa zvizvarwa zveZimbabwe nehurumende yezanu PF pa-1980 vana veZimbabwe vatambura vayaura muzvipatara hamuna mushonga vana veZimbabwe vari kurohwa nehurumende yezanu PF nhasi chaienda ngendiri kurufu kwamukoma Hilton vhenda vatinoziva kuti vakaurawa vakarohwa nemapurisa vakashaikira mushitoki saka nyaya dzepolice brutality ndoo masanctions atinofanira kunga tichitarisana nezvavo tikatarisa isu mapurisa anogara ari paheadquarters pedu apo pa MRT House, pa Mugen Richard Changirai House. Munguwa zaka siyana siyana, wachishunguru zalani, mudoroba. Chikatarisa isu, niyaze ufumi, niyaze uori, corruption, ya nesa mtubabwe do jirango. Katinu fana mkati chikatarisa neza asho isu.
Mm-hmm.
Zaka, niyaze kupira na elections, chino jizia isu kutu 2018 election yaka bilirwa. Chikatarisa kumashuro kwezo kutunona na elections ayibirwa do jirango, ja iskwa. Pagana ya Zimbabwe ne kubuchiswa ne zanu PF ndo zirango sati ufana kutarisa noti zimusite zirikuta urwesha chokwa di zati kutuwa ne zanu PF idambe chaisi kukuti wano noti chukuno itakala chono nzwa music tishitamba tishijiga tishidi kutima sanctions ayendi mshito shandisa maria kawanda chaisi ilikuti ingadai chendis kwa kuna na chiremba yes, kutu wana chiremba yesu shuwa kwa titila varipa strike vachiti urumende iwe zere salari yavu kutu wano upenyu urinani asu urumende iwe kutu atina mari asu wari kufachura mari vachipeza mari vachita shuwa kwa kutesha jema je anti-sanction machi masanction haendi nekutu wano wa macha masanction anoenda nekutu maita marifoni mamira kura ya vanu mamira ma internal sanctions ati mtu wanesha wako ndo shumofana kuitu kwa kutima sanctions aende
imbobata ima kadaro msware search kwa yotineve eve zanu PF varipo opa nupanare kuma simba mjuru tuno kuchinga mizai ne mufaro pinda ya umu sana nguru kuti imizu wara mangwa na raka kosha sei kubatorenyi uye zemichipindu rao nesho angazi urukuta orwa na msware search kwa yo
magadiko mesova tereri notenda kuti matipo mukana wekutsanangura kuti zviratidzo izvi zvakakosha pakuita sei zviratidzo zvakakosha nekuti zvo isusi tinofanirwa kunzwi kwawo kuti zvo senyika zvakaiswa pamusoro pedu izvi zviri kutitadzisa kubudirira zviri kutitadzisa kunokwereta mari zviri kutitadzisa kuita zvinhu zvakawanda zvinoincrisa productivity munyika medu saka patinoratidza paya patinenge tichisenda message kune vanhu vari pasi rose kuti tinzweiwo and tikuda kusunungurwa pazviratidzo panyaya dzakaiswa pamusoro penyika yedu saka zvine basa ndosaka zvichiitwa pasi rose and ndikutofara kuti mangwana tikuratidza kuti zvo turnout yacho inenge yakasimba vanhu vanenge vakamira nesu not just munyika asi maneighbors edu nyika dzinoshamwaridzana nesu dzinenge dzakamira nesu tichitaura chinhu chimwe chete
mambobata makadaro asa yebo ke lapho ke siyizwa ke abashonitshwa bethu bekhuluma ke ngalokho okwenzakalayo ke nxa usanda ukusixhasa khathesi sikhuluma ke ngokufola okuxoxwe ukuthi kuzayenziwa kusasa kusolwa izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya njalo siyizwa ukuthi ecingweni ke silomlaleli wethu uMoyo siyakwamukela ecingweni
yebo
ye ungasinika umbono wakho ngodaba olusegudwini
ye mina angiboni ukuthi kule sensi khona konke abakuzamayo ngoba ngani izijeziso lezi kathi zifakele bona abakhulu bezanupifu so abantu generally bangena nje khonapho ngibuye futhi la kambe yomdc ngafakela abantu iye wacelela amasanctioni abantu ababavotelayo njani akuzwakali lokhu
ye kodwa lapha akuzwile ke sile siphatha amandla sebandla lezanu PF ecingweni usitshelile usichasisele ukuthi hhayi lokhu kuthinta wonke umuntu njalo eleZimbabwe lehluleka ukuthi lenze kuhle amanye amabhizinisi alo ngenxa yalokho awukukholwa na
angukholwa mina lokho
hayi ukuyini obufuna kwenziwe ukuthi useZimbabwe wena ubungawuxhasa yini ukufola lokho
hayi ngakuvele kangini nesihluphi ngalokho mina
ye ungaphi kwelizwe
nanse makhaya
ehe ngaphi kwangkhona
nse matsawu
we mad south ikhona ngapho yesizwe ukuthi kutshisa hayi kuyatshisa kakhulu lezi inkomo ziyacuba lamanzi aswelakala
kuvele kunzima kakhulu izulu liyana lokuna vele
bona ke bese bethi
yapha lati ngendlala njalo
bese kuthi izithezo zenotho phela zenza kube wesi ke khonoko
kalifiko vele lokho kwehluleka kwabo lo
Hayi uzwa ke le umbono wakho mnumzana Moyo siyabona.
Siyabonga la.
Ye umbuzo ke lo uzile ke Nkosazana Banda ngithemba lokho khona ecingweni uyeza ukuthi uthini umnumzana Moyo uyavumelana la kukhulumayo yini?
Ngivumelana naye ntombe endala ngoba akukondana ngalathi lokho kwama-sanction. Ngoba kusasa bazagcina besitshela ukuthi izulu kalini nje kungenxa yama-sanction. Bona ama-sanction lawa bayakwazi kuhle ukuthi ngikhona a-targeted. Bathi bona bethutha bebulala i-industry, bebulala i-farming. Ama-sanctions angikhona ayengaphi khonapho. Bethatha amapulazi, beqotha abantu ababelima bona besehluleka ukulima. Ama-sanction angaphi? Ngoba nga i-farming yayi-right. Ngesikhathi lesi kathi sesihlangana nendlala. Abantu ngabayadla bayasutha. Ngalezi zifuyo ziyathola ukudla okuthile njengakhonokho okwenziwayo okwesilungu utshani obubekwayo zidle. Kodwa ngenxa yokubana ba-corrupt abantu laba ne-corruption leyo abanayo isizibazisa bona ubuhlungu yikho sebeze beqamba amanga besithi bayabhikisha emgwaqweni. Ubaba uMoyo uqinisile kakhulu ngoba thina kukhanya ngani. Ithina abantu sesivalwa amehlo kodwa sikhangele sibone ukuthi abantu basiqambela amanga lapho.
Ye ukhulume njalo ngokwenzakalayo esigabeni sakhe eMathabeleland South wena uvela eLupane ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lapha lakho kulobunzima yini lobo obukhona esikuzwa lapha kokukhulunywa la ngumkamongameli ukuthi ezibhedlela abafazi omama babeletha nzima akula mithi kulobuhlupheka ilizwe. Kuyini okubonayo eLupane?
Antombe ndala kuyasabeka ubaba uMoya kukhuluma yikho kanye okwenzakala eLupane. Ngoba nxa uzabona imifula ekade inceda abadala nabantu nezifuyo isitsha lanxa usithi kagebha kakuphumi ngisho nengcosana yamanzi ziyacuba iinkomo sezibulawa njalo nje ukuthi abantu bathole isithebo kumbe bathengise bathole ukuyathenga impuphu. Ayikhona ukuthi bathengisele ukuthi bayathanda but sebethengisela ukuthini bayethola impuphu benelise ukudla. Kuthi emaklinika akuqali namuhla nxa umama kamongameli ezaqalisa ukubabaza ngamaklinika ukuthi akula mithi. Imithi ibizele ingekho ngoba nxa kade besithi khona kudala abantu babephiwa iparacet kuphela ukuthi behambe thenga imithi. Kathesi vele kakusela not yona iparacet akula lutho. Uzokuthi lalaba ababulawa iligcikwana ikhothi ayitholakali kayikho kambe ngangamasanjini yini ngoba ikhothi kade ikhona izolo iparacet kade ikhona izolo njalo sinabo dark labs ababeyibo ababesenza imithi kuleli ilizwe lakithi silabo varicam silabo bani yebo ngazi khona ezinye izinto ezincane ezingabe zifunakala but akuthi ukuthi amasanjini lawo angabavaleli ukuthi bathole lezo zinto ukuthi bazenze ingane izolo besizithola kungani namhla singasazitholi kungenxa yokubana i-corruption yabo isinuka phu abayekele ukuqambela ilizwe lamanye amazwe amanga bebe besithi ama-sanction bekwazi ukuhlela mhlophe ukuthi yi-targeted sanction and bona ngabakhangelana nempilakahle yabantu kunokuthi bona bakhangelane nezinto zamanga bamothe imali bebhikishela ama-sanction abakwaziyo ukuthi ngama-targeted sanctions abantu beyasuffer ngemakhaya.
Sizabuya kuwe njalo siqhubekeke sesikhangela okunye okuhluphayo okungekho ke ezibhedlela ke sithathe omunye umhlonitshwa. That there is Latisa Sibongile Banda from Lupane. She's saying
indeed what the first lady is saying about no equipment in hospitals, stillborn babies, is true. They see it even in those areas, but she's saying it's not sanctions. The government must rein in corruption.
We have a caller on the line. Hello, Tina Mainiko Varipa Nare. Hello, Mainiko Makadi Enyu.
Hello, Makadi, Sis Mave.
I what? I what? Mungati po pungwa zenyu rene nya eri mugangwe.
Zveshu, anini notoshamisikawo kuti vamunangagwa vari kuita kukokorodza vanhu kuti vaende navo vanomachisa vanhu kuti uya muzomacha tibvise masanctions asi vanoziva zvokuita. Zviri kuitwa nezanu PF izvi zvakangofanana nemunhu ane shamwari yake womuudza shamwari yake zvauri kuita shamwari hazvina kunaka. Siyana nazvizvi, usashungurudze mhuri yako, usashungurudze mudzimai wako, vachengete zvakanaka. Munhu iyewo tokutsamwa oenda unodaidza vamwe kuti uyai muzvimudzira zvatikutaura nemunhu uyu. Unomuita sei shamwari yakadaro? Utomuudza kuti handichakwanisi kutamba newe, handichakwanisi kutaura newe. Ndomasanctions, ndo ari kunzi masanctions ikoko, nokuti America yataura kuti aiwa batai mhuri yeZimbabwe zvakanaka, batai bhadharai zvikwereti zvenyu nenguva. Voti kwanzi tapiwa masanctions. Voti kwanzi chero muzvipatara hamuna mapiritsi. Ko vachivenga vakaendere kunotenga mapiritsi akaexpire, vakauya nemapiritsi kutoshuwa kutokwira ndege kana kuti uya nemapiritsi akaexpire kuuya kuzoisa muzvipatara. Masanctions here iyayo akavatuma kuti vadaro.
Saka imi semaonero enyu zvii zvinofanira kunge zvichiitwa pari zvino? Tichiona kuti vazhinji vamwe vari kutochema chema kuti tiri kutoona kuti mangwana zuva iri ratonzi holiday, uyezve nhasi taona amai Auxillia Mnangagwa vachiburitsa zvinyorwa zvekuti masanctions aya ari kuita kuti vana varodzwe vachiri vadiki, asi vamwe vari kupikisawo. Imi munoona sei zvavari kutaura izvi?
Zviri kutaurwa namai Mnangagwa zvisiri izvo, sezvo ivo vachiti vanomirira madzimai naMnangagwa. Vakamirira gonyeti here paakarohwa nevanhu? Hatina kumbovanzwa vachitaura. Vana farirai pavakasunga vachiswa mujeri? Hatina kumbonzwa zvavakataura kana masanctions yayo anoti kuvanhu vachimbundikidzwa vachinzi musataure, hamuna freedom of speech. Masanctions here yayo mai Mnangagwa ngavarege kudaro, nokuti vana veZimbabwe vanotambudzwa. Ikonomi iri kuyatadziwa navaMnangagwa vari kutadza kuigadzira zvakanaka nenyaya yecorruption. Ndiyo number one. Corruption yauraya Zimbabwe. Madiamond arimo munyika umu, dai tichinzi yakanatsobatiwa zvakanaka, mwedzi nemwedzi vanhu vangadei vachipiwa cheki. Zvinoitwa vanhu vekualaska vanopiwa cheki pamwedzi woga wega nenyaya yeoiri yavo iri kukoko. Tikamiri vanhu vangadai vachitopiwa vanhu vachibhadhara mari kuchikoro vasinganesekani, dai vanga vabata ikonomi zvakanaka. Hazvinei nemasanction izvi.
Maybe your last word in English, Mainiko, as a roundup. So what do you think is the way forward? We see tomorrow is really lined up. SADC is saying it's behind the government of Mr. Mnangagwa, and ZANU-PF will be demonstrating. What's the way forward now?
Like Mr. Timo said, marching on the street will not get sanctions removed. What is going to get sanctions removed is respecting human rights, respecting individual liberties, respecting people, stop arresting human rights activists, have free and fair elections. That's what they are being told to do. Mnangagwa is being told, take care of your family, stop the corruption. Don't take money and fly all over the country and leave your hospitals with no medication. Charity begins at home. Take care of your home first and follow what you are supposed to follow, human rights laws, and everything will fall into place.
Thank you so much, Mainiko. You have a blessed day. We will catch up with you again. Thank you so much. We are just hearing a contribution there. You know, people seem to be really divided about what to think about sanctions.
Yes.
I don't know, you know, but let's go maybe back to Mr. Mujuru. Note, we finished off with Ms. Tlachwayeva Mujuru. Mamuru kunzwa zvekutaurwa naMainiko vari kuti ivo imi veZANU-PF muri kuziva mushonga wekurapa chirwere chemasanctions, sei musiri kuutora pane kuti muende muchienda kunoratidzira?
wanga wachi explain kuti zo kuratidzira akushande isu tinoti hachisi chokwadi ichocho. Even takatarisa kunyika dzakaita sana America na UK, civil rights chaiyo yakadonedzwa nekuratidzira. Kuratidzira kuexpress kuti zvo zviri kuitika hatisi kufara nazvo, hatisi kufara kuti imwe nyika inoita zvirango pamusoro pedu isusu totadza kuriritira mhuri yedu. Zvakafanana na baba vanoenda kubasa vasingatambire mari zvatiriko kumaonero edu isusu. Baba vakaregedza kutambira mari, mhuri haiite mari, yoshaya mari yekuendesa vana kuzvikoro, yoshaya mari yekuendesa vana kuzvipatara, ichinetsa zvichidaro zvidaro. And chimwe chinhu chinofanira chinokosha se women's round table. The biggest impact on sanctions to a degree is on women. Because amai ndo anotarisa kuti mhuri yadya here every night. Amai ndo anotarisa kuti vana vana chekupfeka here, vana vaenda kuchikoro here, vana vaenda kuchikoro vakapfeka chii. Wesewo mutoro unoiswa pana amai. Saka for as long as nyika isina mari, pressure inoramba ichingoiswa kuna anamai. Nezuro ndakaenda maarchives ehistory ndakaona interview ya Ian Smith achitaura nyaya yemasanctions. Achiti zvo, at large, the most person affected by the sanctions are the poor, never the rich. It's the poor people on the street. Saka vanhu vanoshupika vaya mumacommunities kwedu, mumaruva, nemumahigh density suburbs. That is the largest population segment of our population in Africa from mass sanctions. Saka isusu kana takutanga nyaya yekuti handi tinoratidzira, tikuratidzira kuti zvo hama dzedu idzi dziri kushupika idzi takawana mabasa, takawana zvekuita, nyika yakatanga kuita upfumi zvakare inotanga kuriritira zvipatara nerikuriritira mhuri yakarema iyi.
Maybe if I may come in there, Mr. Mjurusama, writing here on our VOA Shona platform, that as ZANU-PF, you guys will actually be demonstrating tomorrow, but you have in the past stopped demonstrations by the opposition, especially MDC led by Nelson Chamisa. Why are you giving yourself the right to demonstrate and not the opposition?
Demonstration, especially, even I'll give you a good example. People that live in the Washington DC area, in DC you know that you need a permit to demonstrate. In fact, DC management does not belong to the federal government, to the district. So to demonstrate, you go and find a district not a permit, when the federal government not a permit, who do demonstrate? Man, the MDC now is going to go demonstrators. Now, the chaos mukati, zindo ndinora mudzona hurumende asi vanhu vakanatsono apply permit yavo zvakanaka vanopiwa permission yeku demonstrate. Inga MDC yakambodemonstrate kakawanda wa apply permit one. Sei vachida kuchinja nyaya kuti zvisute zvavanhu vachida kuita, vanhu vakaapply permit vanopiwa mvumo nemapurisa sezvinoitwa pasi rose yekuti vademonstrate.
So I think you have a caller. Yeboke silo mnumzana mbongeni sithole ecingweni siyakwamukela kuhle.
Yebo mama njani?
Hayi siyaphila, wena ungaphi kwelizwe?
La ngisegoli.
Oh, ekhaya kodwa ubuya kuphi?
Hayi ekhaya mbuya khonala ukukhuluma.
Okay. Hayi kulungile, ulalo ilungelo lelo, ungasinika umbono wakho ngalolu da.
Ya kusasa ke njana kulilanga elikhulu abadala bathi ikhalide liqhelesile kusasa. Wonke umuntu aphume ngobuningi, kube baphuma ngobuningi babo bonke abantu njengona beseyokwenzeka bayiholiday wona ZANU leyo. Abantu kube baphuma ngobuningi babo bahle bahambe bayenzele ezitaradeni bangasasuki ezitaradeni abantu bahle bathi umnanga akwa nilanga lakhe namhlanje lokuphuma tumsebenzi ZANU-PF tumsebenzi. Kube abantu bezimbabwe babambana nje konke nje bahle bayiyenzeleyo nto ihlibe yifinali kusasa bahambe bayehlale ezitaradeni lapha iZANU-PF izitumsebenzi bahle bathi namhlanje vela sisasuki la ngoba lilanga lakhona lelo angithi amapholisa kusasa achaya abantu. Amasosha sasa ashaya abantu angithi
kambe kulula yini ukuthi benze njani
zimbabwe kukuyaphakama bahambe ngobuningi bahle bathi bona lapha abakhona basasuki umnangagwa kahambe neZANU-PF
yeko
kwama-sanctions ngokwabo nezani yabo akulalito abantu abazitho ngama-sanctions ngiwakhasa kwi-holiday abantu abaphume ngobuningi bahle bayamisa iZANU-PF umsebenzi kuphele ngayo.
Ye, nxa ukulalele lapha ecingweni sile siphatha amandla sebandla leZANU-PF umnumzana Simba Mujuru lo Nkosazana Gladys Hlatshwayo we MDC kanye lo Nkosazana Latisa sibongile Banda weMthwakazi Republic Party. Wonke bakhuluma imbono etshiyeneyo. Kambe lokhu kungaya ngokuthi umuntu usekela liphi ibandla kumbe kuya ngokuthi iZimbabwe yilizwe la.
Hayi, eZimbabwe laphayana inkinga yokuthi ikakhulu siya ngezinhliziyo zethu ezimbi. Abantu beZimbabwe banenhliziyo ezimbi kakhulu. Ngikubona izalo phezulu ingavula ukushiya umsebenzi. Izayinhliziyo embi nesathane. EZimbabwe usebenzela isikhwama sakhe. Izalo phezulu usebenzela bona khona. Kuphele kokuthi bona kube yibo abadla kahle. Ngoba sikhuluma amazwi ama-sanctions noma ekhona kona basuthu. Izimali ziyatshontsha khona phaya. Akula nje enye into ekhona. Izalo phezulu yona ihlulekile. Kube iyashiya umsebenzi nje kuphela. Abesilekile noma bengatshente akula ngithele ngesiza bakwayi mina ngithi wonke umuntu eZimbabwe akasukume ayistaradini ahlathi mina ngakho namhlanje step down ngoba kusasa amasosha atshaya umuntu angithi amapholisa ashaya umuntu so abantu abahle bahambe lelanga lawo lilela ukuthi uma befika esenta abahle bachange babe yingwe bahle bethi mina ngakho namhlanje ilanga lakho lokuthiya umsebenzi phuma uhambe nama-sanctions akho sasa nje kusena.
Yebo ke, hayi siyabonga umbono wakho mnumzana Sithole.
Yeah, ngiyabonga kakhulu.
Yebo, a very controversial opinion from our caller Mbongeni Sithole. They are saying people should go out in multitudes, but to ask President Mnangagwa to step down and never leave the streets. So you're saying because there will be no one hitting anyone, the police and the soldiers won't be hitting anyone. That's his view. He's saying because corruption is rampant in ZANU-PF. But I was also reminding him that we have spoken to the government officials who say President Mnangagwa is trying to rein in corruption through the Anti-Corruption Commission and other issues. And they also have their own what they call is their own evidence on how the sanctions have affected the country. But before we go to other guests, ngicela ukubuza lo umbuzo kuwe Nkosazana Banda ukuthi uthini wena ngombono kaMnumzana Sithole. Awusiwo lwana yini ukutshotshozela abantu ukuthi kube lodlakela umbe ubone ingani kungaba lokuthula.
Abantu bayenelisa ntombi endala ukuthi basengisele kungazange kube lodlakela. Mhm. Kanye zanu-PF ilelungelo lokudemonstrate abantu babe bengithelwani ilungelo labo lokudemonstrate betshengisa ukungathokozeli into eziwa izanu-PF ngoba nxa besithi bayademonstrate phakathi kwezikhathi la abantu bayavalela bayavotha njalo i-correction engifuna ukuyenza kubaba kuthiwa ngubani ngusithole lo bekhulu
umnumzana Mbongeni Sithole
esithi kumele kutholwe i-permit. Mina angikwazi ukuthi ngithola i-permit yokuthi uye demonstrate. Mina ngazi ukuthi i-police notification. Yikho kwesinye isikhathi kusho ukuthi thina abantu leZANU-PF sizahlala singaboni okufanayo. Ngoba iphepha lelana yi-police notification, not i-permit. Nxa kuyi-permit kusho ukuthi iyabe isilezinye izinqumo. Mina nje uMnangagwa nxa e-serious nge-corruption, yena nguye okuqala okufanele ukuthi ngawusejele. ZANU-PF members abo yithe zasoze athi ukuthi konkana yena userious ngecorruption kungakambi lo muntu osebotshiwe sezwa ukuthiwa kulesiphatha amandla seZANU-PF esibotshelwe icorruption.
Mhm. Yebo ke siyabonga kusinwa kudedelwana ke siye kwabanye.
Let's take a caller before we go to Ms. Clutch Kwayo who's been holding on for a little bit. Hello, caller.
Hello, Murise.
I want to reward the doctor and I knew you should be happy.
Not a bed in Zimbabwe.
I want to sing the doctor right in.
I am not a long from Sura Pamanga with the ash. Ubulogun Kutianzu, maybe you are Guarumo with a Manguano. The Guti Pagas are 2% as much as sanction. I guess Paga Bissar, US, such a tutor bond. Paga ikurova vanhu kwavanoita masanctionire uyezve kutiramidzwa midhemo masanctionire zvese zvavanoita ZDC chechai haibvumirwe kubudisa zvinhu zvendc voti masanction chese chinoitwa munomu handa kuti chiite chaurevezano chete havabvumire kuti zvinhuzvo isusu vamwe titaure ukataura zvonzi rwemdc unorayiwa saka inini ndinorwadza nezvinoitwa nezani zvimangwana havangaenda havo vanoda kuenda notemesa mari dzenu kudyira kuruta makombi nokuti chikafu chicho chakakwidzwa masanction petrol inokwidzwa hatichazoti zvinzi zvamunyepera masanction takararama isusu tisimavhe mugaba aripo masanction aripo tichitenga chingwa 90 cents hapana zvaingoni masanction asi vanhu life yedu ichitoende mari dzedu dzataihora tichitokwana but nhasi kwaye munangagwa adonyepera tanzi zvinhu zvakwira noda kuti masanction ndovakatiitira kudaro zvinhu zvakwira noda kuti chamisa nabiti ndovakaenda kunze nokumbira masanction pakatangaswa masanction aya ana chamisa ngavari kuteresi vakazona nokumbira nokuti zvonzvo zvinhu zvacho zvava zvatonyanya but masanction angatoripo munangagwa ari kutonyepa akazotonga nyika chete ngaangotaura pachokwari kwete da kunyepa tanzi masanction nokuti zvonzvo munhu tikadonoita dhiemanzi masanction vanhu endonovaratidziri nezirivo vanhu enzodao ratidziri nemvura kuti mvura kunokwiri kunesa amabva arambidzwa
nemapurisa
mapurisa ako
varamapurisa
ndezanu pf munomuka nomhangara nyaya yako haitomboni konzia famba
seeukaenda kumupurisa anokuti haizimirai ndikuratidzei kune n'anga zvinhu zvenyu zvamabirwa zvidzoke saka masanctions here mapurisa asina kana chaachaita muno muzimbabwe kuti mdc yacho inotaura kuti tiva kuratidzirawo vana vachema nenzara masanctions here kurambidzwa kwatinoitwa bond noti riri munomu ratakanzi tiseenzesi arwaniki kana mumabhengi rinowanika mustreti mune vanhu vavo vanopa kuti varete masanctions here zvine chekuita neamerica here zvi ndavasatidaro kunge
seenzesa
vakatishandisa kunodzinga mugabe uku tikaswera tiri murodzi tikazvipatsoka nhasi akutibata rafuno nhasi unati ndokupai mabasa mabasa aya amashaya izvozvo hakuna mabasa acho asiati anomawana kupi woti hanzi masanctions nhasi unatinotiseenzesa unoswera tiri kunational sport torara ikoko nenzara nzara iri kuno kuzimbabwe vanhu vamwari muri kungonzwa iri kurwadza kungoti vanhu muri kure veduwei vanhu vezano vari kutaura dai vatinzwirawo tsitsi nzara iri kunoku yakaoma vana vari kubuda mumba vasina kudya kuswerera tozodya manheru ngavatinzwirawo tsitsi please haasi masanctions asanyepa munangagwa 2% haina kuiswa nekuamerica yakaiswa namutuli muno muzimbabwe ngavatinzwirawo tsitsi haasi masanctions bond noti nderemuna haisi mari yekuamerica ngavatinzwirawo tsitsi haasi masanctions vasaseenzesa vanhu vasatishandisa munangagwa nemhuri yavo nekabhineti yake anogara akataura every time tinoteerera kabhineti chete dai vanhu vese vezimbabwe vainditeererawo zvinotaura munangagwa ngaasumuke iye nekabhineti yake nemasoja ake anoda kuti vanhu vavo vari kuita basa nemapurisa vonomacha ruzhinji rwezimbabwe osiyana naro because anoti ndinoda kabhineti yangu vamwe vekanzi vabasa navo nemasoja angu ekuti ndiro vanhu vakangoda kukomplaina kuti zvinhu zviri kudhura ndokuti masoja angu svamanyaya neshamunyoro ndofunga munomunzwa achizvitaura every time murume haana tsitsi zvake murume akaoma mwoyo murume anonzi munangagwa mwoyo wake wakaoma nemudzimai wake anonyepera kuchema pamberi pevanhu vasatidaro mwari anovarova neshamu kuna mwari anorarama kumusoro kudenga uku please ngavandinzwewo munamato wangu
muri ipapo manyoni tiri kunzwa chokwadi manyatsotaura zviri pamwoyo penyu pane vari kufamba here vachinyatsotaurira vanhu kuti vanzwisise kuti chii chinenge chiitika mangwana kwakamira sei kwamuri ikoko
chiri kuitika muno specially semuno muHarare iva munangagwa vari kutozviziva vega vari kunototora vanhu samwe muno tete mavheka hamuna munhu wemuno muHarare nenhamo yatatamba ari kuda kuenda kunoshandiswa vanhu varingoti pavanenge vangoonana chero musingazivani mungave kana mukombi vanhu varingotanga kungotaurira kuti vedu vekushandiswa hatichadi
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo manyoni
nemiwo muve nezuva rakanaka
aiwa pakanaka pakadaro mai muzvare Gladys Latch kwayo tokumbira regero ndozoti takumisai kwenguva yakati manzwa vari kutaura ava vari muHarare tipewo pfungwa dzenyu
aiwa inini zvangu ndiri kungofara zvakanyanya kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunyatso kunzwisisa dambudziko ratinari handina kana chekuwedzera kana kusubtracta pane zvanga zvirikutaurwa nevanhu vese ava zvekunyatsotaridza kuti vanhu vari kuandastenda kuti problem iri kutaurwa nezano haisiyo problem problem izano pf ndo problem yatinayo muzimbabwe ndovari kupunyikidza kodzero dzevanhu ndo vari kuba mari tofanga tinoziva isusu kuti mumwedzi dzapfuura izi public account committee yedu yeparamendi yakabudisa kuti $3 billion United States dollars dzakabiwa dzanga dziri meant for command agriculture Saka masanctions ari kuti zvapati. Tinozwa kuti hanzi hakuna mari hurumende inonyenyaya masanctions hurumende haina mari. Haina mari yekuendesa mari muzvipatara kutenga mushonga, kutenga mabhuku muzvikoro, kuti vana vadye. Kuti, you know, madoctors vapiwe mari, masivo sevi vapiwa mari. But vane mari yekuswera vachiba, uyezve vane mari yekuswera vachifamba. Tinoziva isu kuti, you know, vamunangagwa havagari pasi. Kuda kudai hanzi vaenda kuRwanda, kuda kudai vaenda kuRussia, kuda kudai vaenda kwakati chabuda hapana. Tikaita cost benefit analysis kuti matrips aya havari kuita. Chii chavari kuuya nacho munoti hapana chipi, hapana chiri kufamba. Itori nyaya yekuti munhu ari kutotsvaga mari, tiri kufamba. Kunenge kuchitwa yeti tinoziya kuti homwe yedu ichaishi.
Mhm. Pane mubvunzo muzvare Tlachwa, pane mubvunzo unogara uchitaurwa nevanhu unotaurwa zvakanini nezano PF wekuti mutungamiri weMDC kana kuti mutungamiri weMDC ndiwo wakanotsvaga iwaya masanctions. Munganyatsojekesa here ipapo?
Isu seMDC hatisisi takanokumbira masanctions. Kana pane bato rakakumbira masanctions, ibato rezano PF. Nekuti bato rezano PF ndoriri kuuraya zvizvarwa zvemuZimbabwe. Nhasi uno ranga ndichitaura ndisarwa takanga tiri kurufu kwaHilton uyo akaurayiwa nemapurisa, police brutality. Ndo zvinhu zvinoita kuti masanction auye. Tine zviuru nezviuru zvemasupporters nemanhembers eMDC akaurawa kubva 1999 pavambwa boka redu reMDC. Ndo zvinoita kuti masanctions auye kunyika. Nekuti dzimwe nyika hadzigoni kungotarisa dzichiona macitizens vari helpless. Vane an autocratic regime inenge ichiita repress vanhu on a daily basis. They can't just look and watch. Because madomestic anenge aonekwa kuti atoshayikwa.
Maybe if you can just answer that in English, that, you know, there is a lot of speculation or a lot of accusation out there, especially by ZANU-PF itself, that your leadership as the MDC are the ones who went and asked for the sanctions. What's your view on that?
Definitely, that is cheap propaganda. That is not true. If there is any political party and if there are any political actors that have, you know, asked for sanctions, is ZANU-PF itself. Through its conduct, ZANU-PF has been killing citizens since, you know, independence. We go to Gukura, Wunti, all of the epochs that we have seen, violent epochs that we have seen in our country. You see that ZANU-PF has been using the military, ZANU-PF has been using the police, you know, to repress citizens, you know, and that is the reason why we have sanctions in Zimbabwe. It's because of the conduct of ZANU-PF. Because the outside world cannot just sit and watch while ZANU-PF is repressing its own citizens, whilst ZANU-PF is conducting a gigantic corruption that we have seen since 1980. So this is the reason why we have sanctions in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So ZANU-PF is responsible, which is why they need to reform for us to retain on a, you know, on a democratic developmental trajectory as a country. We need to make sure that we undertake reforms. This is why, as the FDC, we have said in our reload document, which is basically our roadmap to make sure that Zimbabwe goes back on the right track. We have said we need to implement comprehensive reforms, social, economic reforms, as well as political reforms, to make
Thank
sure
you.
That we reform the way we do our politics, we reform our economic, fundamentals. We reform the way that, you know, the institutions. We are talking about, you know, the police, the courts. We are talking about the military, the way that they interact with citizens. We really need to reform to make sure that we really become a democratic developmental state.
Thank you so much. I will just take a call. If you can stay on the line, we're coming to the end of our program. Hello, caller. Sorry, tokumbira regero tambo kubatisai kwenguva yakati o makadi yenyu.
Ndiri makadi yo.
Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinotaura na Clara Chira ndekuJoburg.
Ehe, Chira taurai tinzwi.
Ya, tebe, ndinotaura ndingobata kwese. Ndinobva kubata nechitizvo. Masanctions aya ari kutaurwa anoto zvinorwadza kuti kana zvanotirefu zvave kwavo pachishona tinotizvo kana zvigaita hugwa inoti zvakanaka kana zvave kwavadori izvozvo ndapokotiwa ndikatera ukaona zvanotirefu yakutimuka pane zvashinya kudiviravo handisi ndozvainokwanisa kuita haigoni kuita mainterest enyika vanoita mainterest emaindividuals chipororo chevanhu ndochavanokoshesa kuchengetedza ndozvakaitirwa ari yese nemiritari yese chipororo chevanhu zvinochengetedza mainterest evanhu vashoma nene kati nyika yese ichiringudza ichitambura ZANUPF yakanyarara
aiwa mashoko makukutu
semadzimai zvinotirwadza kuti mai venyika vanosimuka kuzosimudza musoro patongova tikitikiti bati nyika ichitambudzika ichiungudza vana vangani vari kutambura vachineteka vachisiwa dziri nherera vanhu vachirohwa mai venyika vakanyarara asi vozoti ngatitore holiday yokuchengetedza chipororo chevanhu interest yevanhu vashoma nei why these people are dying 200 cars dzinopinda munyika dzichinzi ndedzechipororo chevanhu but mahospitals kuti vaupgrade one hospital zvayo yasaingizidetha
aiwa
tengerana dzimota madhishi akutengerwa dzimota dzinotyisa mota one can upgrade aclinic zvinhu zvikafamba mota kuno mashanisheni achona asingashanisheni mota anozoshanisena mishonga yechipatara vashanisheni muzii
aiwa tinotenda chaizvo sisi Clara regaiti nguva yedu ndo yadyanana regaiti mbonzwa kubva kuna vamujuru asi tine vhidhiyo ya chief ndiweni vachitaura ivo pamusoro pemasanctions maybe let's just play a little bit of what he said then go to Mr. Mujuru let's hear what he said one of the chiefs
our current leader Emmerson Dambuza Mnangagwa has failed to manage our economy and now wants us to believe this is because of sanctions. This logic has no credibility at all. It has no evidence, it has nothing attached to it whatsoever. We have been pulled along on an emotional highway that will disappoint us as people. And so with that, we traditional leaders who call ourselves the College of the Chiefs, we are formally asking Emmerson Dambuza Mnangagwa to do the honorable thing, and resign with his administration. For they have failed the economy, they have failed this nation, they have failed the people, they have bankrupted this country. With such a CV in the private sector, an individual will be shown the door.
We're hearing the star from Chief Ndiweni, but let's go to Mr. Mujuru quickly to just sum up what everyone was saying. What's your view as ZANU-PF? Because there were a lot of people that came in with different views about what's going on in your party, especially regarding the sanctions.
Vanhu vanhu ve MDC vanoramba vachitaura kuti zvo ma sanctions have nothing to do ne vanhu ve MDC. Ichocho hachisi chokwadi. Even vanhu vakaenda paGoogle kana paYouTube pacomputa papi vanonzwa vamushakabvu vasangirai vachitaura kuti masanctions akaisirwa kuvabatsira ivo even vaasamutambara futi vanoonekwa ipo pamasaisai vachitaura zvimwe chete izvozvo masanctions aya haabatsire nyika yezimbabwe as a whole anotokuvadza nyika akaiswa with the intention zvekuti zvo kana vanhu vashupika semashupikiro ambotaurwa namai vafuna vari kuzimbabwe vachinge vashupika kudaro vashungurudzwe Zimbabwe number one iri landlocked number two izvozvo hakuna productivity hakuna mabasa mhuri yoshupika kana mhuri yashupika manje yozochinja vatongi mukushupika saka yese inonzi regime change saka isusu tiri kuti aiwa izvozvo hatidi tinoda kusarudza vatungamiri vedu tega and tinoda kupiwa mukana wekuita zvinhu zvedu tega nemaoko edu ndosaka tiri kuratidzira mangwani
Aiwa, tinotenda vamchuru star. Today was really hot.
Yes,
so we're going to have to call it a day. Thank you to all our guests. I'm Marvelous Mhlanganya here in Washington.
Mina ngusithandekile njalo lapha usikhumbuzo mlalazi ke na ulombiko obehlukene ukuthi ama sanctions akasuso as a priority bese kulandela i devolution of power.